Ndiringo gadziriswa kana mutsangano urikuru wabva navatungamiriri vavo nekuti hazvichamachiri zuva nezuva vanhu vanochema nenzara nekushurugudzwa. Saka mungafambisa nyika sei kana kune zvinhu zvakaita saizvozvo? Munotsitsidzirei vanhu kana muchiziva kuti muri right? Munofoseredze vanhu kuti vaende kumarandi zenyu namamiting zenyu? So hakuna chinhu chinombofanira kachinyika. Tange tiri mustrago, tanga tiri maministers, and the situation yakangofanana. Vanhu vanoita vending, mauniversity graduates anodetsekara. Vanogora vachinda pamusika nokuti havana chokubata. Isu tiri kuti henwe maneta ende hamuchina maidea zvokugadzira nyika dzeZimbabwe. Yezvezvezi indai musiye vamwe vagwe nazvo vanozvikwanisa.
Asi imi sechikwata chePeople First mune zvamuinazvo here zvamakanyorawo zvamuri kuti izvi ndo zvinokwanisa kunge zvichibatsira nyika?
Tine blueprint yedu yatinodi build. Saka tisizi forizenzi kabhineti yedu yakagurisa ngatiitei kabhineti yavanhu vashomanene tisevhe mari inokwanisa kushandisiwa haidhakuma hospitari kana kuchikoro kana kuti kupi. Ikati mafuren embers akawandisa hana rimwe basa ravanoita vanhu vanongotakurawo atiridhusei zvinhu izvi. Tikati tinoda kuti ticreate environment inoita kuti mafuren investors atinde nyika mene. Vanhu havangavuyi zvidhu zvakaita saizvo vanhu vachishungurudzwa vanhu vachirohwa vachitimidetewa and so on havangavuyi. Ko ivo vanorihevebvunza kuti ko wai vanhu vasingavuyi kuzoinvesta muZimbabwe? Vaministers anotaura zvakasiyana-siyana zvavo unotaura izvi Mnangagwa unotaura izvi Chinamata unotaura izvi mungairana sei nyika dzakaita saizvozvo? Kana muchida kuti zvinhu zvivange zvakanaka ndezvokuti mapolicies enyu ngaave anotsvigwa nomunhu wese. Vanhu votaura ne-one voice, akada kutaura nemavoices akasiyana-siyana.
Asika vamwewo vari kuchema-chema vagumbo kuti amai mujuru havasi kuratidza utungamiri nekuti havasi kubuda pachena kuti vari kuda here zvekupinda mune zvematongerwo enyika kana kuti havasi kuda?
Aiwa, isu tinoziva mafambisirwo anoita nyuchi. Nyuchi dzine zibai raaro. Tiri kugara kunyika iri very dangerous. Saka munofanira kumirikashuwa kuti zibai renyu renyuchi rakaprotektiwa. Asi richabuda pachena nhambo yasvika yekuruti yeduwe ngatichibai tanotende kunogara pane imwe nzvimbo. Tozvinoitwa navanhu vakangwara. Takagwa rusununguko isu. Hauzaingobuda uchingomaira uchingotaura zvaunotaura. No, munoplana kuti toita sei masevhisi achashandisa ndeapi. Ende ndozvinoita navanhu vakangwara. Haikonaizvo kuti mungomunganhasi uti kuenda kwamapati. Ndakudai haiwa tinomobhilaiza vanhu pasi.
Asi panozosvika 2018 vanenge vabuda here pachena muchiumba bato?
Haiwa 2018 iyo nai blesi tichabuda pachena kana nhambo yasvika.
Tochitarisawo iyo panyaya dzezvematongerwo enyika pane vamuri kumbotaura navo here vamwe vanopikisa kuti muite muondera pamwe chuma chomuzukuru?
Tinotaura nevakawanda zvikurukuru. Totaura namapato akasiyana-siyana. Saka tinotaura nevendct vanotsangira, totaura navabiti vanotaura nadhavengwa vana makoni, tinotaura navo.